tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti zvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hatisatapiwa mari inokwana, but tinovimba kuti hurumende ichatipa mari inokwana kuti tishandise basa redu nemazvo.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Rita Makarau vanoti vanoda kuti mari yesarudzo ichiiswa muhomwe yekomishen kuitira kuti basa resarudzo rifambire mberi. Nhumwa dzeAfrican Union dziri kuongorora gadziriro dzesarudzo dzinosangana nezano PF nhasi. Nyanzvi munyaya dzemitemo uye vari mutauriri weMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti hurumende icharamba ichishanda kunyange hazvo paramende isisipo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Inoi Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Commission inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission nhasi yakurudzira vatungamiri vemapato ari muhurumende kuti vaone zvavangaite nechimbi-chimbi kutsvaga mari ichashandiswa musarudzo dzakatarisirwa kuitwa gore rino. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vachitaura nevatori venhau mushure mekusangana kwaita commission yavo nemutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai nhasi, sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vati komisheni yavo haisati yave nemari ichashandiswa pasarudzo idzo dzakaziviswa navamugabe kuti dzichaitwa musi wa31 Chikunguru ndo kana kupikiswa kwezuva iri kusina kubudirira. Amai Makarau vati kunyange hazvo zvimwe zvese zvine chekuita nesarudzo zviri mugwara, komisheni yavo haisati yave nemari ichashandiswa pakuitwa kwesarudzo idzi. ZEC inoti inoda mari inoita mamiriyoni 130 kuti ikwanise kufambisa sarudzo dzegore rino zvakanaka.
Panyaya yemari hatisatapiwa mari inokwana, but tinovimba kuti hurumende ichatipa mari inokwana kuti tishandise basa redu nemazvo.
Vatsvangirai vanonzi vati vachaedza nepose pavanogona napo sehurumende kuti vatsvage mari iyi. Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vaudza vatori venhau kuti chave chipatapata kutsvaga mari iyi sezvo sarudzo dzaswedera.
Pakabuda zvakare nyaya yemari yeelection, Minister of Finance vakataurira ZEC kuti vachaenderera mberi vachitsvaga mari yekuti tikwanise kuita sarudzo inova mari inosvika about $130 million.
Vatamborinyoka vati vatsvangirai vaudza veZEC kuti havasi kufara nenyaya yekuti pane kambani yekuIsrael iri kushanda pamwe chete nebazi ramabharani mukuru wenyika kana kuti Registrar General pakunyoreswa kwevanhu sevavhoti.
Hongu, pane nyaya yekuti pane kambani yekuIsrael inonzi Nikuv iri kushanda neRegistrar General of Voters kugadzira voters rione kutamba-tamba naro kuti vamwe vasavhote nekuti vamwe mashadow characters havhoti. Inyaya zvakare yasvitswa kuna chairperson weZEC vakatiwo vachatarisa vachaongorora kuti ichokwadere kuti kambani yakadaro.
Vaenderera mberi vachiti vatsvangirai havasi kufara nehuwandu hwemapurisa anonzi akanyoresa kuti agovhota asiri kunzvimbo dzavanogara.
Pataurwa nyaya dzakawanda dzinova nyaya dzemakiwa akareba ivanhu vari kuda kuexercisa right yavo yekuvhota. Pakataurwawo zvakare nyaya dzemaspecial votes vanhu vari kuaplya kuti vari kuvhota vanenge vasiri pabasa. Pakabuda nyaya yemapurisa anenge anosvika 50,000 ari kunzi akaaplya kuti ari kuda kuvhota. Minister wa Home Affairs varatidza kushungurudzika nenyaya yekuti mapurisa mazivira avanoita anenge angangosvika 38,000 ari munyika, zvokuti figa ye 50,000 inenge yakatowanda kukunda mapurisa ari munyika. Saka ZEC yati ichatarisa nyaya dzakafanana naidzodzi.
Zvisinei, amai Makarau vati komisheni yavo yakazvipira kushanda zvakaomarara kuti zvichabuda musarudzo zvive zvinotambirwa neveruzhinji.
Takagadzirira kuti sarudzo dziitike musi wa31 July sezvakanyorwa muproclamation. Hatisati tabva ipapo. Zvinofanirwa kufadza munhu wese because seZEC takamirira kuda kufadza vanhu vese veZimbabwe.
Kunyange hazvo ZEC ichiti iri kuda kugadzirira sarudzo dzemusi wa31 Chikunguru, sarudzo idzi dzinogona kutadza kuitwa musi uyu kana dare repamusoro-soro rikapa mutongo unopindirana nezviri kudiwa navatsvangirai panyaya ichanzwikwa mudare iri nechina. Vatsvangirai vari kuda kuti zuva rakaziviswa navamugabe kuti sarudzo dziitwe pamwe nezuva rakakumbirwa negurukota rezvemitemo vaPatrick Chinamasa kuti sarudzo dzipfuudzirwe mberi kusvika musi wa14 Nyamavhuvhu zvinzi hazvizi pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.